Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Diaspora Forum, where we discuss issues affecting Zimbabweans in the diaspora. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, D.C. this Wednesday, January 18, 2023. I'm your host, Jonga Kandemiri. Tonight, we are talking about what is happening in South Africa, where Operation Dudula members are threatening to camp outside schools across Gauteng province to prevent undocumented foreign children and teachers from attending school. Last week, the group evicted at least 22 blind Zimbabwean nationals and their families, together with hordes of other foreign nationals, from a building in Johannesburg, forcing them to scavenge for food, clothing, and other basics while their children missed school. Patriotic Alliance Party President Gayton McKenzie took to Facebook to call for the children of foreign nationals to be refused entry to South African schools, saying if the Department of Education fails to do that, they will do it themselves. However, the Department of Education insists that no children should be expelled from schools under any circumstances, even if their Zimbabwe exemption permits or those of their parents are terminated come June 30. Most schools opened last week in South Africa, but parents have questioned how their primary and high school children will remain alone in South Africa if the parents are ordered to leave the country. Those in grade 12 also face a precarious situation as they could find themselves heading to Zimbabwe 6 months before their final matric exams. Ongu, wadio watereri, tinokugamuchira nemufaro, muchirongwa chedu, chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nasi tiri kutarisa nyaya yechikwata cheOperation Dudula chemuSouth Africa. Pamwe nebato rePatriotic Alliance, avo vari kuti vacharambidza vana vekune dzimwe nyika vari muSouth Africa kupinda muzvikoro. Takaona svondo rapera chikwata cheOperation Dudula chichinzi chakatogarira kune zvimwe zvikoro chichivharira kuti vana nevarairidzi vanenge vasina magwaro ekuvabvumidza kugara munyika iyi vange vasingapinde imomo muzvikoro. Zvichireva kuti vana vanga vasingakwanisi kunge vachipinda muzvikoro musi wavhurwa zvikoro. Uye chikwata ichi chakatoimbisa kuti chichagarira muzvikoro zvose zviri mudunhu reGauteng chichirambidza vana nevarairidzi vasina magwaro kupinda muzvikoro. Iro svondo rapera, takaona zvakare chikwata ichochi chichidzinga zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinosanganisira zvekuZimbabwe zvisingaone zvaigara pane chimwe chivakwa muJohannesburg, izvo zvakakanganisa vana dzidzo yavo uye kushayisa vabereki vavo chikafu nezvekupfeka nepekugara pakanaka. Ukuwo mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa rePatriotic Alliance vaGaitwen McKenzie vakanyorawo padande mutande reFacebook vachikurudzira kuti vana vane vabereki vekunze kweSouth Africa varambidzwe kunge vachipinda muzvikoro. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo bazi redzidzo munyika iyi rakazivisa kuti hapana mwana anodzingwa chikoro kunyange hazvo magwaro ake kana ivabereki vake eZimbabwe Exemption Permit akaguma kushanda mukupera kwachikumi wegore rino. VaTerence Kala, vanove mutevedzeri wemukuru mubazi redzidzo, vakaudza vatori venhau svondo rapera kuti nyangwe zvodii hapana mwana anofanirwa kunge achirambidzwa kuwana dzidzo. Totarisa kuti nhasi tinaani vadare vedu kuti tinge tichikurukura nezvenyaya iyi. To help us discuss this issue, we now have Mufundisi Richard Moyo, who is a Zimbabwean community leader based in South Africa. Mufundisi Moyo, togamuchirai kuchirongwa chedu.
Ndinotenda kuva nemi muzvara nhasi. Baba vakandimiri ndirokwasai nebasa guru nechirongwa nevateri veStudio 7 chigore dzvara 2023. Happy New Year. Vana veZimbabwe, vamuri mose, the whole world.
Tinotenda zvikuru mfundisi moyo. Mfundisi moyo, mungatudza kuti zvinhu zvakamira sei muSouth Africa kunyaya dzechikoro nekuti tinoona kuti svondo rapera. Chikwata cheOperation Dudula chakazivisa kuti chiri kutora matanho ekurambidza vana pamwe nevarairidzi vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa kunge vachipinda muzvikoro. Chakavimbisa kuti chichange chichivhara zvikoro kana kugarira pamikova yezvikoro mudunhu rese reGauteng zvichiona kuti vana nevarairidzi vasiri vemunyika iyi vasina magwaro anovabvumidza kugara munyika iyi havapindi muzvikoro izvo kana muzvivakwa. Zvakamira sei?
Regai nditaure sezvo tiri muno muGauteng kuPretoria. Nauye bato resango reOperation Dudula nepati yepatri kuti Frand inotungamirwa naBaba Makenzi. Operation Dudula mungori musangano rokungoita noizi ruzha nori poga poga vanhu vanogara vachivhiringa vana veZimbabwe vachivhiringa vanhu vose. Vanhu ava havana kunyanya zvakuwanda vanhu vashoma asi vanoita madiro vanokwira vachidzika. Chiri chinhu chakaipa zvikuru kana vanhu vachidzidza tikatarisa zvikoro zvizhinji vana veZimbabwe nevamwe maforeiners vanoisa vanavo maprivate vanonga vachitobhadhara mari. Saka Operation Dudula ipati musangano uya uya unoda wakafanana musangano wematerorist akafanana na ICC. Saka kuita kwavo chiitiko chinotambudza uye futi chinorwadza kati tichizvitarisa sevafundisi chinorwadziwa zvikuru nekuti kufamba kwevanhu pasi penyika dzose hazvina kutanga tisu vana veZimbabwe tikatarisa majenereshen nemajenereshen mushoko raJehovha Mwari. Vanhu vanokodzerwa kana vachinge vatambudzika vaende kune dzimwe nyika. Chere iye Jesu Kristu mwanakomana waMwari wakauya muno muAfrica kuIjipiti, vaIsraeri vakabvawo kuKenani vakauya futi kuno kuIjipiti iri nei kuti vatsvage kurarama. Saka tichiona musangano yakafanana Operation Dudulana naMakenzi vane nzara yeutungamiriri vachitaura zvakafana nezvizvi, zvinhu zvinotitambudza asi tinoziva kuti zvinhu zvinowanika pasi penyika. Tiri mushoko raMwari tinoverenga vari kuvatungamiri vakanga vachidaro vaidzinyirira vaiuraya vakanga vakafanana namambo Herudhi vakafanana namambo Faro.
Asi tinoona kuti bazi redzidzo muSouth Africa riri kuvimbisa vabereki nevadzidzi kuti aiwa mutemo haurambidzi mwana kunge achirambidzwa kupinda muchikoro. Unoti chero mwana kunyange asina mapepa anofanira kunge achiwana dzidzo. Zvii zviri kuitwawo nehurumende kusimbisa mutemo iwoyo muzvikoro?
Sekutera kwamuri kuita zvatinozva kuti yalo inotaura kudero kuti munhu wese senyika ine South Africa inoti munhu wese ane kodzero yekudzidza, anokodzero yekuita zvaanoda mukati menyika yandoti vachinzi Republic of South Africa. Vari kuzama kutaura kuzama kuvaonesa asi nenyaya yekuti vanhu ava vanhu vaya vaya vasingateereri mitemo, vasingateereri kuti vanongoita zvose zvavanoda. Tichibvozwa nomunyika ine South Africa vanhu vaya vaya vane freedom yakanyanyisa zvokuti vanogona kupisa chiri zvivakwa zvakakosha, vanogona kupinda papinda pazvo makaona pagore riya riya vakakanya kuraya KwaZulu-Natal neGauteng vachiluta. Saka vanhu vemunomo vanhu vasina brain.
Handizive kuti mungada kuti mumbotsanangura here zvataa tichikurukura izvi nerurimi rweZulu kana Ndebele mufundisi moyo?
Ya ngiyathokoza khulu ya nami ndi ngikhulume into ngiyikhulumayo mangikhuluma ngendaba ye-Operation Dudula nepati yepati yofanzile yayidoswa phambili ngubaba uMakenzi. Ihlanganiso ye-Operation Dudula inova ihlangano ifana nehlangano yama-terrorist ihlangano leya or yama-ICC yokuti vathandawo kubukwa, vathanda kuyenza izinto ngendlela vafuna ngayo. Mara into leyo vayenzayo into embi khulu kwamambala ivini masiyibheka njengabafundisi sizawuhlungu khulu ngendlela yokuthi hayi ukuhamba kwabaphalali akuzange kuthome ngathi wonke umuntu amazwe wonke phasini mazombe ana maforeina even emandulo even masafunda iBhayibheli even uJesu Kristu ngokwakhe even avo Mosi vasuka ngale vakuya eEjipita ngesikhathi sendlala vazalelwa lana vaphilela lana mara vagcina vasogolisa. So indaba yaphasini ayisi indaba yokuthi lovelaphi lovelaphi. Even masibona mudosi phambili wepati uBaba Makenzi uhlala ngale eNorthern Cape into ayikhuluma isambona umudosi phambili wafana nobaba uHemini Mashaba ngesikhathi sakhe uba ngesikhathi sakhe lo baba umuntu loya ufuna kubukwa unendlala yamandla yokuthi mhlambi manga yenza lokho mhlambi ngizothatha ama percent amancane. So into efanele ayisinto sijabulelayo, sazi ukuthi ilizwe leli le South Africa linikeza abawongo egunya ukuthi wonke umuntu fonte athole ifundo, mara masikhuluma masitshenja, sazi ukuthi abantu belizwe leli ngaba bantu laba bangakhona ukulawuleka, vele i-freedom ikhona ma abantu balana abakhona ukulawuleka. Uyawabona bangena ezikolo bachisa ibhedlela even izakhiwo kuphina kuphi babhidliza nentolo bathathela abantu izinto. So into efanele ayisinto sijabulelayo, sonke abantu sihlale ngokuzwana ngenxa yokuthi uhamba kwethu njengabantu waseZimbabwe or njengomuntu wonke ophasini hayi ukuthi kuthoma thina. Even iBhayibheli liyatsho kuthi ma umuntu asongola anendlala uyafana nenyoni iyasuka lapha ayangale ayofuna ukudla. So the first of all is kuzenziwa lana kwilizwe leli, even nomuntu osiphambili lizwe uyazama kubathela indiyeko ishothi ninze sonaso mara abantu balana ngokwabo abalaleli. Even masinde ihlangane iopera idudula abantu bayisiwa basa abantu baningi kangako mara inoba group encancane abafiki na ku 2% mara kari ningi ma bakhuluma into ungathi iyaduma umhlabeni wonke jikelele. Ngiyathokoza.
Siyabonga baba. Thank you so much. That's Mufundisi Richard Moyo, who is a community leader in South Africa. He's from Zimbabwe, and he was explaining what the group Operation Dudula is doing, and he equates it to a lawless group, just like the ISIS groups that are putting the laws into their own hands and doing whatever they like. But the question is, why is the government of South Africa not taking action against Operation Dudula? I think that remains to be answered by the authorities, because if they know that this is a lawless group and is doing this illegally, then the law should take its course. Ndodzoka kwamuri Mufundisi Moyo. Tirikuona kuti magwaro ari kupera kushanda muna June, kupera kwa June. Zvichireva kuti kana pasina chashanduka, vabereki vevana vari muzvikoro ivava vanenge vakufanira kunge vachidzokera kumusha. Asi hurumende iri kuti hapana mwana anofanira kunge achishaiswa chikoro nekuti haana magwaro. Zvichireva kuti mwana anogona kusara achidzidza. Munotii nedanho iroro?
Ya baba wakandimiri nawe yakafana naiyoyo aimake sense. Chada kuti ndichi kuti kuvana veZimbabwe vose vakaterera pasini rose pachirongwa chino cheStudio 7 hongu magwaro ari kupera muna June. Asada kuti ndivaudze ngatisapera tariro, ngatirambe tichinamata nokuti patasvika apa tafana nenguva yaMoses akalida vana veIsraeri vasvika pagungwa kuti vavambuke nekuti vakautanga kupopota zvoti vaiodi, asi Mwari vanoziva. Nawe ipo ndeyekuti hazvigoneki kuti vabereki vaende kumusha vasiye vana munomu. Zvakafani nenhawe dzatinogara chiona paungano kana parufu paipa kuti munhu anoti vana zvavasara vavanhere ndichavasapota ndizovadaindizovada, asi kana zvinge zvapfuura pano vatsengeti. Saka nhaya iripo ndeyekuti hazvikwanisiki kuti vabereki vaende kumusha, nekuti magaranti avana veZimbabwe munomu vana vakawanda vanogara mumalofemu akasiyana siyana vanenge vachida transport ino chikoro kuva every week, vada futi rendi, vada futi zvechikafu, vada zvose izvozvo uyefunde kubhadharwa rendi. Saka ndiani anogona kuzovaitira zvakafanira? Saka kuita kwegovernment kwava kufunga nako akubatsiri chinhu, hakuna musoro, hakuna futi sense. Asi zvinoratidza kuti kutaura kwavo vachiti vana ivapato vadzidzi zvinoratidza kuti pane humwe urongo wangagona kuita kana kuti pachagona kuwedzerwa, nekuti ndo pane tarisirwedu ifu ndo patiri kunyengeterera kudai Mwari vokudenga vakanzora vanhu vavo tsisi kunzwira kavakaitawo vana vaIsraeri, sekunzwira kavakaita vaSamaria pavaitambudzwa nevaMidian, sekunzwira kavakaita panguva yemuprofita Erisha vanhu vasina chekudya vashungurudzika panguva yasi Jehovha vakauya nezano vachitaura naye kuti ufu wakatetseka uchatengeswa nechiuranda kunyange vanhu vakazviramba, asi Mwari kudenga
kaita
varume vakanga vane maperembudzi sango.
Ndinotenda Mufundisi, rambai muri parunhare. Titore muteereri wedu wekutanga, tina mukoma Love Momoyo. Mukoma Love Momoyo, makadi?
Ndikweri, makadi.
Muri kupi mukoma Moyo?
Ndiri ku Pretoria kuMamelodi.
Pretoria Mamelodi.
Yes.
Nyaya yatiri kukurukura mainzwa iyi tinotenda, tichikukorokotedzai kuti ndimaitawo zvakare muteereri wedu wekutanga kupinda muchirongwa. Tipeiwo tinzwe pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukurai.
Panhau yezvenhau dzemapemiti izi Yes, now the permit is the Temesam Soro is still in South Africa, Mono. No good is Zumkata Rajo Musipata, Yamajama Chukupom is a good Sapinda Mukletis Nama Pepeo. Wakumara be operation to Tula, Wargo, we have a city singing, our citizens, Wargita. Especially Maya and Pabuvi, Wargushu, the Musipata Lula Musha, my Pepeo. So what I think is going to go to Kamana, you know, which is a little bad.
I see Tiona Bazire, the Zom South Africa Department of Education. Iri kuvimbisa kuti hakuna mwana anozotariswa kuenda kuchikoro nekuti haana mapepa. Zvichireva kuti kana vabereki mapepa enyu akapera kushanda, munogona kusiya vana vachienda havo kuchikoro kusvika vapedza. Munotiwo nedanho iroro?
Ndinoona kunge zvisingafambirani nokuti isusu munge tisingachagoni kusenza kamuno muSouth Africa. Zvinoreva kuti vana vedu havangagoni kusara muno vachienda kuchikoro isu tisiri muno. Zvinorati nhau dzavo dzavari kutaura dzisi kufambirana nokuti vana havangasari isi chinhu zvisingatibure nokuti hatisina mapepa zvaurati kudzinga isi kudzinga naivo vana vechikoro
uyakuluma baba munotaura here munokuluma futi here
ndinotaura zvinokuluma
kulumani baba pindurai tinzwe mvunzo iwoyo watabvunzai nyaya yatakurukurai
okay nyiti Isho kuti mava ngatsotsa china avazai la South Africa. Nekwinzo kuti navantwana vetu vazovatsotsa navantwana vetu ngova angeke sishiya vantwana vetu la South Africa. Fanele tikambe nava vatsotsa lava. Isho kuti ukutsotsa china avazali vatsotsa navantwana vetu.
Yes, then Mr. Moyo, I wanted to know whether you are free to remain on our show.
What?
Makasununga ere kuramba ini muri pachirongwa izvozvi kana makasununga tinogona kunge tichichovha rinemi tichikurukura.
All right.
Okay. Saka bata izvenyu. Thank you, gentlemen, for joining us tonight. We really appreciate your input. Let's take a short break. Please don't go away. And Mufundisi Moyo, please, also, I can agree and don't go away. Nekuti tinoda kutinge tichiramba tichikurukura nyaya iyoyi pamwe chete namukoma Love More Moyo vari muPretoria. Nekuti tiri kuona kuti nhasi Pretoria yakabaka. Mufundisi Moyo ndeve muPretoria, va Love More Moyo ndeve muPretoria. So please, don't go away. And you listeners and viewers, remember that we are talking about what is happening in South Africa. Please don't go away.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those just joining us, this is Live Talk Diaspora Forum coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Today, we are talking about threats by Operation Dudula and Patriotic Alliance Party of South Africa to stop children of foreign nationals from attending classes. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe, And now it's time to go back to our guests. We have Mfundisi Richard Moyo, who is a community leader, and also a caller, Mr. Lovemore Moyo. Oh, now I have just realized that it's a Moyo affair, Mr. Lovemore Moyo and Mfundisi Moyo. Atotanga nikudzokera kuna Mfundisi Moyo. Mfundisi Moyo. Mfundisi Moyo.
Baba Magadi.
Yes.
Baba Murise, nanda kuto.
Ndai watinotenda. Takanzwa hurumende yeZimbabwe kuburikidza nemuzinda weZimbabwe kuSouth Africa vachivimbisa kuti vakagadzirira kuti vange vachibatsira vana veZimbabwe vanoda kudzokera kumusha, uye muzinda wanga uchitanga kuita urongwa hwekuti vaparure chirongwa chekuona kuti ndevanani vangada rubatsiro, vanoda rubatsiro vanenge vachida rubatsiro rwemutoo upi. Zvinhu zvamungataura pamusoro pazvo.
Regai nditaure nichiti sometimes our government vanofunga sevana. Kutaura kwavo hakubatsiri chinhu, havana chinhu chavangabatsira vana veZimbabwe chakudaro. Nekuti katarisa kumusha kwacho, kune vanotoda rubatsiro vakawandisa vari muZimbabwe yose, vanoda rubatsiro, vanoda heupi. Kungotaura uku vakafanana nemunhu zvezvanamboreva zviyazvo, zvakafanana kuti munhu anoti kana afirwa anosimuka pachacho ndaanichachengeta vana vose ndizovabatsirira zvazvechikoro zvizvi kuda kuti abude pamatv nokuonekwa. Asi panopera 2 days 3 days zvapera, nyika yeZimbabwe haigoni kubatsira vanhu pachayo, nokuti haina kana maresources, haina kana chinhu. Rangarai panguva dzemacovid-19 vana veZimbabwe vaitambura kuti dzimwe dziri nyika dzekunze vakavatadza kuvabatsira, vozobatsira vari kumusouth ivo South Africa, mazimbabwezi ose ari muSouth Africa achitobatsira iyo government. Government yedu inongotaura inyika isingazarirwa muromoni rwizi, kuti kana vachidaro kuti ava vanhu vese tinovagamuchira tivatovapa zvokuti nechokuti nechokuti, chii chavanopa vana veZimbabwe? Vana veZimbabwe vanokuudza kuti musavimba nengano dzechemberi dzakadai, nokuti kana makavimba nadzo mukafara, kunyika kwedu yeZimbabwe hakuna chimuko for now, matambudziko oga. Saka government yedu kutaura kwavo kukuda kuvhara ikumeso, nokuti nyika pachai yadonha, hamuna chirimo. Vari munyika vanosafa, macivil servants haana mari, haana mari anenge achitambudzika. So what about vari kunze, vanozovabatsira here? Government yedu igovernment iya isina basa. Rangarirai kuti vemapemits ivavava ari kupera muna 2020 ugoro rakapera, vaibhadhara mapassport pamunhu umwe $318, but kutanga gore riri rapera iri anga kunzi 120. Kwati vanhu vemapemits vaibirwa mukati menyika yeZimbabwe, dai vaitanga kudzosera mari yevanhu vakapfutura mapemits ne $300, yaipesa yosvika kuma 400 kuma $500.
Thank you so much, Mfundisi. Regai tinzwe kuna Lovemore Moyo. Vamoyo, muchiripo kaparunare?
Ndiripo.
Ndoda kuti mundipindurire, nokuti ini ndevele yangu handizonyatsotsetsenura zvandee ndichida kutaura. Ndofunga inobva yawandisa nguva imwe chete, yobva yada kubuda yese one time. Saka ndiri kukumbira kuti mubvunzo wangu mupindure nendevele kuti takanzwa hurumende ichitaura kuburikidza neembassy muSouth Africa kuti vakagadzirira kubatsira vanoda havo kudzokera kuZimbabwe. Uye embassy iri kuita kugadzirira audit yekuti vaona kuti vangani vanoda kudzokera kumusha, vanoda kubatsirwa nemutoo upi. Mungandibatsirawo kutsanangura izvozvo mhinduro yenyu nendebele pamusoro peshoko iroro.
Mina ngimbona ngati ukhuluma kwavo loku ukhuluma jasi komuntu loyo afuna ukuthi abantu babona ngathi umuntu loyo uyenza into yengcono. Mara mangibhekile ngibona ngathi angithi loko kwakukhulunywa ngomfundisi loko athi yena ivantu labo bafuna ukuboniwa ngamanye amazwe bakhuluma ukuthi bona bayakhona ukwenza into le ngcono. Mina ngibona ngathi ayikho into le bangayikhona ukuyenza, ngoba khona manje ngasuka ekhaya mina ngo-November last year. Ngishiye abantu basokola ngale, bafuna isizo eningi ende bakhala ngokuthi kunamadona amanye esale aza afuna ukuthi ayenze njani, abasize, abanikele ukudla. Yona i-government iyala ithi yona iyakhona ukunikela abantu ukudla, iyakhona ukwenzela abantu into yengcono. Mara okusalayo ayikho into lile esayibona banikela abantu izinto. So into le bayikhulumayo la ukuthi bafuna kusiza abantu laba la South Africa bona ngathi ukukhuluma njalo kuzophela njalo ukukhuluma ngoba abayenza ukuthi baba ngakhuluma into le bayikhulumayo abantu babona ngathi abantu bangcono then bakwazi ukuthola amavoti so mina angiboni ukuthi into le bangayikhona ukuyenza.
Thank you so much, Mr. Moyo. Please do stay on the line. That's Mr. Love Momoyo, who is in Pretoria. He says he does not think that the government will deliver. And he says it's part of the campaign gimmick because of the coming elections. Professor, I mean, I'm saying professor because we are trying to reach out to Professor Mukonza, but we are failing to get through to him. So that's why I'm saying professor. But let me go back to Mufundisi Moyo. Mufundisi Moyo, tinoona zvakare kuti kuvana veZimbabwe vagara vari muSouth Africa. Vazhinji vanga vasati vagadzirira kudzokera kumusha. Tichitaura kugadzirira kwekuti vanhu vanenge vawaka pekuti vakanzidzokerai kumusha nhasi vanowana pekunosvikira vachipinda nemhuri. Zvichiriwo kuti idambudziko rimwe rinoda kunge richigadziriswa. Ndo zvinhu zvinganzi here vanhu vangatarisira kuti vangabatsirwa nazvo nehurumende pekugara, pekusvikira nezvimwe zvakadaro?
Ya baba wakandimire mashoko amataura mashoko makuru akakosha zvikuru. Tinotenda Mwari nemashoko iwayo amutaura. Zveshuwa pane basa guru kuvana veZimbabwe vakawanda. Ndaishuvira kudai Mwari airopofadza kuti paiwanikwa zvinhu zvirongwa zvakafana zviri mberi mberi kana zvemupama zvemugovera zviya. Vana veZimbabwe vakawanda, vazhinji vavo havana pekutangira, havana musha. Vakawanda vakauya kuno kukare, vamwe vakavarairwa. Tiri vafundisi tinoona zvakawanda vana veZimbabwe vachidzoka vamwe vashaya vachindovigirwa mumatende vanongokomberedza vanopesa chituko vari vafundisi kuti hamuna zvinodzidzisa. Saka gavhumendi yedu haingazogoni kusvika ichivakira vana ivavo dzimba kana kuvabatsira. Kuya ukuya kushimanimani vakakundikana, vaikundikana. Saka gavhumendi haingazvikwanisi izvozvo. Saka ida kuti ndiyambire vana veZimbabwe panguva iyo yapesi gura pera taura dai maikwanisawo kuvaka kana kahwani rumu zvako. Nokuti zvinhu zvinorema nhasi uno zvinorwadza kuti makudzoka kumba hamuna pekusvikira. Zvinoita kuti vanhu vazopesana kana kuti vazorambana nenhau iyoyo. Saka vana veZimbabwe vakateerera, ndinokuyambirai zvikuru kuti musanakirwa dzimotokari hongu. Tinoona vane dzimota dzakanaka dzakawanda, munogara mimba dzakanaka muri kuroja. But zvose izvozvo kana zvichinge zvadai, zamaiwo kundovaka padiki chere hwani rumu zvayo. Nokuti zvinhu zvinozonyadzisa. Makudzoka musina chino, makudzoka musina pamakabata, kana kuti mudzimai anenge akusara iye baba musi mashaya. Saka zvadaro ndikuyambirei, regai kuvimba negavhumendi yedu. Rikana makavimba negavhumendi muchabatsirwa. Kumusha kunotoda vakawanda kuda rubatsiro kuzvipatara. Vanhu vari kushayiwa mushonga, vanhu vari kushayiwa madhokuta, vakushaya zvakawanda wanda. Saka gavhumendi yedu yeZimbabwe chai yakaremerwa, yakasenga overload yeZimbabwe, yakatosenga mutoro mukuru varia kuusa. Saka haingakwanisi kubatsira vanhu veZimbabwe kuti chakuvakirai dzimba. Mukasazvifungira kana kuzvichenjerera, nemangwana munochema ndimi ende zvichaita chishore. Saka vanhu veZimbabwe vakai pamunogona kana kahwani rumu zvako, nokuti zvinhu zvakaoma. Hazvisi nyore semendi zvayo. Munongokoro kuti munongotsvagatsvaga mukatengo mazenge mashanu munovaka one room.
Thank you so much, mufundisi, rambai muripo. Mr. Moyo, Mr. Love Momoyo, your last word. Ishoko ripi ramungasiyira vateereri paneino nguva tichitarisa iro dambudziko rekuti vana vari muzvikoro mazepu akusvika pakupera, vabereki votora danho ripi? Hurumende iri kuti munogona kusiya vana vachidzidza, zvii zvingaitwa? Zvii zvamungataurira vateereri inisindevele?
Hai, ndinogona sokuti vabereki vane vana vari munomo muSouth Africa, iniseni mwana wangu ndakatombindiza kumusha muna December, ndikati anopinda chikoro kwokwo. Sokuti vanhu vakabata mashoko anotaurwa nehurumende vakamaisa mumaoko vakati ashuwa zvokwadi hurumende ichatibatsira vana vedu vachadai. Zvokwadi vanhu vachasvika kumusha, especially pavana vari kupinda muno muSouth Africa. Tiri kuona pane vana vakawanda izvizvi vari kukonawo kana kutaura chishona chaicho. Vari kukona kutaura zvizvi zvokumusha uko, vari kukonewa. Vabereki vachovo futi vava nemakore nemakore kumusha, havana kwavakavaka. Zvinorati vakadzinga muno muvana
vavo. Nguva dzava dzapera, nguva dzava dzapera vamoyo. Thank you so much to Mr. Love Momoyo. And we also heard from Mufundisi Richard Moyo. It was a Moyo affair. And not forgetting you listeners and viewers out there, this is Jonga Kandemiri in Washington, D.C. saying good night.